Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri ndira 21 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti gore rino richave gore rekuratidzira zvakasimba munyika yose. Sachigaro veZanu PF kumashonaland west vaziyambi vanoti nyaya yamai Priska Mfumira aina kutaurwa pamusangano waitwa nebato ravo mudunhu iri. Kutongwa kwenyaya iri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwatanga nhasi mudare reSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati gore rino richave gore rekuratidzira zvakasimba munyika uye vapomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekukonzera kuti pasave nenhaurirano pakati peZanu PF nebato ravo reMDC. VaChamisa vataura mashoko aya pakuparura kwavaita urongwa hwebato ravo hwegore rino muHarare nhasi. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Murinamuri toko! Chisa pama chisa! Chamisa oye!
Vashaura pamberi pevatsigiri vavo mumusha weMbare muHarare pavanga vachiparura urongwa hwebato ravo hwegore rino. VaChamisa vati ruzhinji rweZimbabwe rwanyanya kutambudzika nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika uye havasi kufara nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo dzemuna 2018 kushandurwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo yenyika neZanu PF pamwe nekusachengetedzeka kweveruzhinji kuburikidza nevanhu vari kufamba vachitema vanhu nemabhemba avo vari kudaidzwa kuti mashurugwi. VaChamisa vati gore rino richave gore rekuratidzira kwakakomba munyika vachiti veruzhinji havangarambe vachinhonga svosve nemuromo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo vasina matanho avari kutora kugadzisa zviri kunetsa munyika. Vati kuratidzira uku kuchaitwa murunyararo.
Isu semaZimbabwe nyaya ndedu ndakudzai kuti hakuna imwe signal yandogona kukupai kudarika kusignal yamuri kutambura iri muhomwe menyu. The signal is in your pocket sir. Ndokubata kwatinofana kuita. Munowiraneni here?
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura navamunangagwa pamusoro pezvataurwa navaChamisa nhasi, vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo Annual People's Conference wakaitwa kuGoromonzi munaZvita kuti kuratidzira kweveruzhinji sekwakaitwa gore rapera hakusi kuzofa kwakabvumidzwa kuitwa.
I want to commend the people of Zimbabwe for rejecting the machinations by those with unbridled political ambitions who are even prepared to use violence, divisions and disunity and violent demonstrations in order to acquire power.
Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo wenyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaNS Mudzengi vati MDC inogona kuratidzira asi hurumende inogona kushandisa chisimba kutadzisa kuratidzira uku.
Kana tikatarira munhoroondo muchaona kuti vakamboita kuratidzira kukuru kwazvo uyevo chimwe chinodiwa mukuratidzira inyaya yekuti mune vanhu vakawanda sei vanokuteverai vatingati masapotazi. Saka MDC ine masapotazi akawanda zvokuti inogona kushandisa vazhinji vakuti varatidzire asi zvimwe zvamataura zve zvemapurisa ndoringango vadambudziko mapurisa mucharangarira kuti MDC payakada kuratidzira mugore rapfuura mapurisa akairambidza kuti iite mademonstrations saka izvozvo ndo zvimwe zvinogona kuita kuti MDC ikundikane pakuratidzira zvenge zvozvoda zvekuti iyo MDC ichivuya nemamwe atingati ma strategies kana kuti umwe hurongwa wokuti ione kuti inga sunda sei hurumende kuti ipinde munhaurirano dziri pachena
vachamisa vapomerwa vamunangagwa mhosva yekutadzisa kuti pave nenhaurirano pakati peMDC nezanu PF vachavhasi kuzopinda munhaurirano dziri kuitwa pasi pechirongwa chepolitical actors dialogue kana kuti POLAD vachiti nhaurirano dziri pasi pechirongwa ichi idamba vanana vachiwo vanoda kuti vari muchiuto avo vanozivikanwa nekupindura munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa vange varimowo mukati menhaurirano idzi vachamisa vati vakatuma vaimbova mutungamiriri wesouth africa vatabombeki nezvavanoda kuti zvitaurwe panhaurirano asi nanhasi vamunangagwa vakangoti mwii
isu chatinoda ijenyi njalo kunoita tiende mberi ende takatairwa nenational executive vari pano managers vakati vapurezident vedu pamunotaura nyaya yedialogue next time indai munokumbira kuti our military our soldiers vavewo part of the negotiating table because vanogona nga vari maconsensi asiri kuadresa nemapolitician tinzwe kuti maconsensi avo ndaapi so leadership is an issue that I'm here to execute and implement as per the national council because that is what you demanded dialogue vedu yene credibility but dialogue rinofanira kuva dialogue rokuti zvinhu zvedu zvifambe rokuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka
asi vamudzengi vati semaonero avo chiri kudiwa nezanu pf inhaurirano dziri pasi pepolad chete
zanu pf haisi kuda kuti paitwe nhaurirano dziri pachena chiri kutodiwa nezanu pf ndechekuti paitwe nhaurirano paplatifomu iya yakaiswa nezanu pf navamunangagwa yepolad ndozviri kudiwa nezanu pf
zvichakadai vachamisa vakumbirawo nyika dzekunze kuti dzibatsire zimbabwe nezvekudya sezvo veruzhinji vakatarisana nenzara inotyisa vatiwo nhengo dzavo dziri mumakanzuro nemuparamende dziri kuita uori dzichabviswa pazvigaro uye vakurudzira hurumende yezanu pf kuti imire pachokwadi panyaya yekurwisa uori munyika ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Kutongwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump panyaya mbiri dzavari kupomerwa dzekushandisa ofisi yavo zvisizvo pamwe nekuzvidza paramende kuri kutanga nhasi mudare resenate nhengo dzose dzedare iri dziri zana dzichifanirwa kunge dziri mudare mutongi mukuru wematare chief justice john roberts ndo vachange vachitungamira dare iri vachibatsirwa nemasenata ayo anenge achishandawo sevatongi mukuru wedare resenate vamitch mcconnell vebato rerepublican party rinove zvakare bato ravatrump vakazivisa nezvemitemo ichatevedzwa mukutongwa kwenyaya idzi uko kunotarisirwa kutora nguva sezvo mativi ose ari maviri aine maawa makumi maviri nemana ekupa umbowo asi veruzhinji vari kushoropodza danho rinonzi rakatorwa nebato rerepublican party rekuti nyaya idzi dzitongwe usiku vazhinji varara bato riri kutonga rerepublican party rine nhengo makumi mashanu nenhatu mudare resenate kuchituwo rinopikisa redemocratic party riine nhengo makumi mana neshanu kwoitawo nhengo mbiri dzakazvimirira kuti dare iri rienderere mberi richiwana vatrump vaine mhosva nhengo makumi mashanu neimwe dzinofanirwa kunge dzavhota dzichivaroverera mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pameloni university kuohio muno muamerica dr moses rumano avanoti vanoona kunge urongwa hwekuendesa vatrump kudare hwakanaka sezvo zvichiratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo.
Ndiri kuona urongwa hweimpeachment hapendwa kusenate apa. Zvinoreva kuti waTrump semutungamiriri wenyika havasi pamusoro pemutemo wenyika yavo. Ndo zvandiri kuona zvakanakira America pekuti hapana bari pamusoro pemutemo wenyika. Kana mutungamiriri wenyika ari kuenda kunoitwa impeach kana kuti pachanoitwa trial kana kutongwa kana kuedzwa, zvinoreva kuti zviri kuita zvakanaka izvozvo munyika ino. Uye nepasi rese zvekare tinenge tichiona kuti watungamiriri wenyika wakasarudzwa wanofanira kumiririra zvido zvevanhu uye vasiri ngazviite kuti vari pamusoro pemutemo wenyika dzavo.
Tinoona kuti dare resenate idare rakazara nengo dzebato ravaTrump reRepublican Party. Tanzwawo zvakare vemadhemokrats vari kunyunyuta vari kuti zviri kunonotswa kana kuti senate iri kunonotsa urongwawo kuti hunge huchiitwa kusvika zvokuti vanogona kutozotonga vaTrump pakati peusiku. Zvii zvamungataura?
Ndiri kuona kunge mitemo iyi yadzi yasandurwa nemaRepublicans kuti ruzhinji rweAmerica rurege kuzimhosva dzakaita sei sezvo vanenge vakarara. Sai zvaingakwanisika ndezvekuti nyaya idzi dzaitongwa pajekerere masikati machena vanhu vese vachinzwa weAmerica, kwete kuti vamwe vanenge varara nekuti vanoda kuenda kumabasa, vanenge vane wana vanoda kuti varare. Saka ipapo inini handioneba kuti zvaitwa zvakanaka zvemitemo yagadzirwai yekuti umbowo huzhinji huchapuhwa pakati peusiku kana mambakwedza vanhu vazhinji vakarara.
Asi dare riringawana vaTrump vaine mhosva sekuona kwenyu?
Kuverenga kwandanga ndichiita nekuongorora kwandanga ndichiita nyaya iyi, ndinogona kuona kuti vaTrump vanogona kuonekwa aine mhosva. Ndosaka vanotungamira kubato ravo wafunga kuti nyaya itongwe kana kuzotaurwa pakati peusiku, nekuti pane umbowo huri kupuhwa hunorangidza kuti hunenge huri hwechokwadi hunopa kuti vaTrump vanogona kuonekwa aine mhosva, uye naizvozvo vachizodzingwa basa.
Zvii zvingadzidzwa neZimbabwe?
Zimbabwe neAfrica ine zvizhinji zvainodzidza pane zviri kuitika izvi. Dai zvikadaro pasi rese zvinotiitira zvakanaka kuti hapanaba mutungamiriri ari pamusoro pemutemo wenyika. Mutemo wenyika ndo uri pamusoro, ndo unofanira kushandiswa kutungamira nyika dzese.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa paMeloni University Dr. Moses Rumano vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vapfumbamwe vakuvara zvichitevera kurwiswa kwavaitwa nebhambu muSomalia. Vanhu ava vanosanganisira zvizvarwa zvitatu zvekuTurkey, uye zvizvarwa izvi zvaendeswa kuTurkey kunorapwa. Kambani yendege yemuSouth Africa yeSouth African Airways yati icharamba ichitakura vanhu kuenda kunzvimbo dzainosimboenda. Izvi zvabuda mushure menhaurirano dzekubatsira kambani iyi nemari. Dare repamusoro-soro nhasi razivisa kuti vanhu vose vakakwereta mari musi wa22 kukadzi 2019 usati wasvika vanokwanisa kubhadhara mari iyi nemari dzemaRTGS iri pachikero chakaenzana nedhora rekuAmerica kana kuti 1:1, izvo rasiya vakakweretesa mari vari pamhene. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro rapa mutongo uyunhasi panyaya yanga yakakwidzwa kudare iri nekambani yeVNR Baba ichipikisa mutongo wainge wapiwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti ibhadharwe nemari yemaRTGS nekambani yeZambezi Gas Zimbabwe, kunyange hazvo ivo vainge vakweretesana mari iyi nemadhora ekuAmerica. VNR Baba inoti yakakweretesa Zambezi Gas Zimbabwe zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi masere emadhora zvekuAmerica ikazobhadharwa nemari yemaRTGS mushure mekunge paiswa murawo weStatutory Instrument wa2019 wainzi dhora reAmerica neRTGS yainge iri gejge kana kuti zvainge zvine uremu wakaenzana. Izvi zvinoreva kuti VNR Baba yakaraskirwa nemari inosvika mamirioni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti $3,992,000 kana paiswa mari yemutero. Mumwe mutedzeri webato guru rinopikisa reMDC Vatenda Ibiti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti zvaitwa zvinosiya vamwe vemabhizimisi vari pamhene kusanganisirawo vakakweretwa mari nehurumende inosvika mabhiriyoni mapfumbamwe ekuAmerica.
Ini kaka handiyanga musorongwa zvimba nezvikwereti zvikwereti zvaiya zvanga zvava $22 billion. Saka zvoreva tichikwereta vachapera. Ukaona uchibva kuCanada kana kuti kuAmerica uchida kuzoita business muno muZimbabwe unongo uchitokupenga because pakatoswa kamutemo chete kacha kuseta muhomwe imomo.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu.
Asi pane vanhu vanenge vakaitirana macontract vachinyatsonyorerana kuti takweretesana maUS dollars. Kana maa kundi dosera mundi dosera oma US dollar ndo patiko na wati pangapane itika dambu ziko.
Nyanzi mnyazezo upumi vachanda ne sangano rele by the Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti izvi zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyadzezvo upfumi munyika.
Mutongo waturwa uri kukanganisa zvakanyanyisisa vemabhizinesi especially vanokweretesa mari nekuti zvakureva kuti ma assets awo anenge ari in the form of my debt value yacho yatonyanya kuderera zvakanyanyisisa. Saka zvinogona kuita kuti makambani especially mabhanga navamwe vanokweretesa mari vatarisane nematambudziko yatingati pachirungu nyaya dzeviability kana sustainability.
Hongu vamwe vanogona kunge vachiti vageza negoka munyama asika hakuna here vamwe vari kunyemwerera kuti mudzimu warobonga kuona huku dzichirwa. Vachitambara vanopindura.
Vari kufara vanhu vangu vaine spirit mumabhanga or mafinancial institutions zvakutaura kuti vaiye zvikwereti yandona.
Asi vachipawo maonero avo panyaya iyi nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya vanoti zvaturwa nedare watova mutemo nekudaro kuushora kungopedzera hoko padehwe retsindi.
So mutombo waitwa kuna vamwe vachafara nawo kuna vamwe vasingafari nawo asi ndo watova mutemo haugoni kupikisa ndo watoti munhu wese atoteerera.
Asi pane mukana here wekupikisa mutongo uyu kudare reConstitutional Court? Vabiti vanoti
inini segweta reConstitution Supreme Court haina kutarisa nyaya iyi from a constitutional point of view. Well, section 71 constitution yedu inotaura kuti right to property nemari yemunhu nemapension yemunhu zvinochengetedzwa. So in other words there must now be a constitutional challenge.
Tinokwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mangujka kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira narembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti kushaikwa kwehupfu nekutengeswa kwawo pamukoto mucherechedzo mukuru wekusamira zvakanaka kwehupfumi munyika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano waitwa nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe GMAZ nevatapi venhaomo Bulawayo vamutashu vati kuvepo kwevanhu vakawanda vanoita zvemabhizimisi vakazvimirira vega vakawanda vacho vachiita izvo zvisiri pamutemo kana kuti informal sector muchirungu kuri kuita kuti vemabhizimisi ezvitoro zvikuru vatatarike. Vati hurumende inofanirwa kugadzirisa mamiriro ehupfumi nekukasika vachiti kana izvi zvikasaitika vamwe vezvitoro zvikuru ava vachatadza kuramba vachishanda.
Dambudziko rekuti ikonomi irambe ichienda mberi iri informal ngatiriongororei tione kuti torigadzirisa sei, nokuti ukazvitarisa mari yedu inogona kutadza kushanda kupararira nyika yese nekuchikonzero chekuti chete nyika ine ikonomi ine more than 75% informal business.
Vamutashu varamba nyaya yekuti Vezvitoro zvikuru ndivo varikukonzera kushaikwa kwehupfu vachinzi vanohutengesa pamukoto vachiti kushaikwa kwehupfu kuripo kuri kukonzerwa nekuti hupfu hwacho hausi kuwanikwa kune vanogaya.
Chinodiwa chete kuti hupfu huwanikwe nekuti tinoda kuzotsvaka na uroyi kupuma na uroyi nekuda kwekuti hapana hupfu hwacho. Ngatingoitai kuti hupfu hunge huripo, iwe neni basa redu tiwane hupfu huripo kuti huchange huchitengeswa zvakadii, izvozvo zvinozvigadzirisa zvega. Kana isusu tati isusu mamarket forces demand and supply ndo zvichange zvichitara mitengo yezviro, ngatingoendai naizvozvo tichiona kuti hupfu hwacho hwawanda here. Chiripo ndechekuti hupfu huwanikwe muzvitoro ende huwanikwe nemutengo wakanaka.
Vamutashi vati nekuda kwekuti mafuta emotokari ari kugara achikwira nguva dzose, izvi zvinoreva kuti mutengo wehupfu unofanirwa kugara uchiwedzerwawo zvakaringana. Mukuru weGMAZ vatafadzwa Musarara vati sangano ravo rakapiwa mvumo nehurumende pakupera kwambudzi kuti ritenge chibage kubva kunze kwenyika, vakati izvo zvichabatsira kuderedza kushomeka kwehupfu mukati memasvondo mashoma ari kutevera.
Ndine mufaro mukuru kuti titaure kuti tine chibage chekutanga kupinda svondo runouya zvichienda mberi. Taita urongwa kuti chikutanga chinobva kuSouth Africa kwapera mwedzi mitatu tinenge taane chimwe chichabva kunyika dzakaita seBrazil neVenezuela, South America chinenge chichiuya Beira chopinda nemamutare chichiuya kuno, chimwe chichasvika Maputo topinda Chikwala Kwala chichipinda muburwayo.
Vamusarara vabvuma kuti vamwe vanogaya hupfu nevamwewo vanotengesa vari kukonzera kushayikwa kwehupfu nekuti vanohutengesa pamukoto, asi vati kuti dambudziko iri ripere munyika munofanirwa kuve nehupfu hwakawanda.
Dambudziko reside marketing rinowanika kune vedu mamillers kuma retailers zvakare futi nevamwe vatengi vanongoya vatita basa rokuuya vachimirira mutsara. Saka idambudziko riripo, asi tinodaira kuti dambudziko kuti ripere todaita urongo kuti tiwanze hupfu zvese izvozvo zvinopera.
Munyori mukuru wesangano reulawayo United Residents Association amai Louisa Mangisi avo vange varipowo pamusangano uyu vati vanotarisira kuti danho riri kutorwa nesangano reGMAZ richabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwehupfu.
Corruption iri kuitika izvino nekuti tiri kuona kuti chibage chiri hupfu huri kuuya, asi kuti vanhu vese vakwana vari kutadza kuchiwana nekuda kwekuti chimwe chacho chinobva chavigwa. Kana chavigwa paya chozobuda chaakutengeswa neblack market. But zvatawana mukatumu ndezvekuti chibage chichawanda kuita kuti corruption iripo isazowanika futi, kuti chibage chizare vanhu vese vakwane kudya pasina kuzotengesa neprize isina kunaka.
Apo vamutashi vanga vachitaura nevatori venhau, vanhu vakawanda vange vakamira pamitsetse yekutenga hupfu pazvitoro zvakasiyana-siyana muvulawayo. Mumwe wevanhu ava vaCornelius Moyo vati vave nemazuva akawanda vachitsvaga hupfu muzvitoro zvikuru vachihushaya, vachitiwo hunotengeswa pamukoto hunovadhurira sezvo vanohutengesa vachida mari chaiyo chaiyo, kwete yemunhare mbozha kana mumakadhi ekubhanga. Mutengo wehupfu wakambokwira zvikuru mushure mekunge hurumende yabvisa mari yainoisa kwambudzi. Nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura munyika, nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwechikafu kunyanya chibage icho chinogadzirisa hupfu, chinove chikafu chinonyanya kudyiwa neveruzhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bazi rinoona nezvekusimudzirwa kwehupfumi musangano renyika dzepasi rose reUnited Nations Economic Commission for Africa rinoratidza kuzadzisa zviga zvebudiriro kana kuti Sustainable Development Goals. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nezuro, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muUNECA muzvare Sandra Nyaira vakati ongororo yakaitwa nesangano ravo rinoratidza kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda dziri kutadza kupedza urombo pamwe nekuita utano hwakanaka.
Takatarisa nyaya yezviga zveUnited Nations ze2030 Sustainable Development Goals. Tinoona kuti ongororo yakaitwa neUnited Nations svika padzinofanira kunge dzichisvika kuti dzinge dzichiita iya yatingati pachirungu implementation yeAgenda 2030 inova ine dindingira rekutanga rinotaura nyaya yekuti muAfrica tinofanira kupedza kushupika kana kuti kupedza poverty number 1. Chechipiri kuti muAfrica kunofanira kunge kuine zero nzara. Tinofanira kupedza nzara muAfrica. Rechitatu rekuti vanhu vavenge vaine utano hwakanaka. Rechina richitarisa nyaya yedzidzo chaiyo kuti toda kuti munhu wese muAfrica anga aine quality access aine access to quality education.
MuAfrica, Zimbabwe iri kunetsekawo kuzadzisa zviga zveagenda 2030.
Ende Zimbabwe imwewo nyika dzemuAfrica iri kutatarika panyaya yesustainable development goals kuti dai yapedza kushupika kwevanhu, dai yapedza nzara, dai zvemuAfrica imwe dindingira idindingira reinequality.
Development goals reZimbabwe United Nations Association vaFisher Chianike vakati Zimbabwe yagona munyaya yedzidzo pamwe nekusimudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Paeru curriculum yakaintroduswa negovernment, takacherechedza tinoona kuti vana diki maECD magrade 1 vaakuita mapractical subjects vari vadiki, seko zvinokonzeresa kuti kana vakura vanokwanisa kuzoendawo mumaindastry vachisenza vachishandisa zvavanenge wani. Saka government ipapapo tinoitenda nokuti yakaintroduce new curricular. Totarisa SDG number 5, totarisa gender equality. Tirikuona pakati pemhirizhonga, pakati pevanhukadzi nevanhurume, toona kunge zviri kuenda zvichiderera, plasi tirikuona vanhu vakawanda vari kutaura nezvegender equality.
Vakapanobata chigaro chegurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, Dr. Sekai Nzenza, vakataurawo pamusangano wavakaita nevatori venhau nemuvhuro kuti Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zviga zveUnited Nations. Amai Nzenza vakati dambudziko guru riri munyika idambudzo renzara.
Dambudziko redu ndirenzara, because kune nzara. Muri kuona zvatiri kuita, tiri kumbeka shuwa kuti chikafu chiri kusvika kumaruwa. Saka ipapo hatisi kumbodzokera shure kuti titange tagadzirisa nyaya yedumbu. Tiri kuedzawo kushamwaridzana neshamwari dzedu dzemhiri kunyaya maUN agencies, maWorld Food Program, vana UNICEF. Ivavo vabatane nesu zvakanaka chaizvo kutibatsira kuti tishande pamwe chete navo kuti tigadzirise dambudziko revanhu vedu. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuenda nazvo kuti hongu tiri kubvuma kuti tine madambudziko, asi madambudziko iwayo tiri kushanda pamwe chete neshamwari dzedu kuti tigadzirise.
Amai Nzenza vakazivisawo kuti Zimbabwe ndiyo iri kuita musangano wechitanhatu weAfrica Regional Forum on Sustainable Development Goals mwedzi unouya kuVictoria Falls. Dr. Nzenza vakati musangano uyu uchapa Zimbabwe mukana wokunzwawo kubva kunyanzvi dzinobva kumasangano akasiyana-siyana akaita seUnited Nations nemamwewo kuti zviga izvi zvingasadzikiswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Muri yeZimbabwe, ngatisangane pachirongwa chedu chechidiki cheThe Connection, nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro munyika yose, pamwe neramangwana revadzidzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp, panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisangane pachirongwa The Connection, muine ni Mike Hove na 8 PM.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti gore rino richave gore rekuratidzira zvakasimba munyika yose. Kutongwa kwenyaya iri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwatanga nhasi mudare reSenate muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America.